kupurazi kwangu ndakapuwa offer letter 2014. Offer letter yanga ine hectare ine 239 ndikandoshowiwa ndokuministri ndikanogara zviri pamutemo and pesa apa ndandiri kupurazi. So 2015 tine mwana wa Honorable Matangira anodzinase Matangira akabva auya akabva invest another section of the farm ndokubva agara ipapo pa 2015, 2016, 2017, then the issue was not solved. Tikabva ndaapproacha the next Minister of Land vamombeshora vakati anofanira kubva ipapo osadyiwa another piece of land woenda ipapo since my farm is below the maximum farm size ndanofana inga ane less than 450 hectares in the 239. So I was surprised. Then after that ndatora issue is hapana changa chifamba. I have taken this issue to end and I could court for icon to apply for eviction in 2018. So the issue was before the court. I ended up court for icon to start 28 May. Why court taka the issue was before the court there was clear judgment also and the land commission who ya kudirane issue ma land yes not the minister of land taka the land commission I got this issue ya before the court takumira outcome ye the court. So I was surprised yesterday the phone on a provincial land officer announced that there ajinditi ndisvike kwosvawo tore withdraw ye ifamurango while the issue was before the court.
Saka vakakuudza here kuti sei vangava kutora Brazil?
Hapana zvikonzero zvine musoro blessing zvakataurwa. It's just me a political victimization. You know, the Minister of Lands, the parents shiri. Parents shiri, yeye akaimpose kwa kuita senator kuRushinga. And it happened to be I was the former MP of Kurushinga constituents. And they got contest under NPF Rushinga constituents. So I think this is just a mere a political victimization. Because I think if you are someone who is level-headed, Arugutera rule of law, there was no need for the minister to either rush to make such kind of decision. You withdraw. One, the issue was before the court, for high court. And secondly, Tine vote rakagadzirwa neparliament, the land commission iri kuti yakuongorora nyaya dzese dzekunetsana dzekutakavadzana kudikitika kumapurazi.
Makadzokera here kumatare kunoti nyaya iyi kunyange yanga isati yazeyiwa purazi racho ratorwa?
Ya, ndo zvandati I've engaged my lawyers to keep a appeal against that decision kuti the decision iyi I've got that constitutional right to put into one farm as a Zimbabwean. And I'm being surprised that this kind of administration yes, Mam Gabe Wapa Wangar Mofis, we had the Amaimu Juru for Akabudam Sanity of Apraza or Anagrabatwa, Vesi Wakawa, Mwakambo Tingo, Anam Changba, we can name Wanam Changba, Vana, Brigadia, Gripam Chambara, Baruku NPP, Panama Praza or Akabatwa, Avando, Aguti, Anenga Situku and Ranao. They will find a way to punish the two Yema Praz.
Asi tiri kuona kuti ndo zvimwe chete zvinenge zviri kutaurwa kuti varida kuitawo Mapraz avamugabe vacho.
Yeah, I that much I'm kungozviona zviri kungospeculate in the media, but inini handina mauti kufarm. Kana vari vada kuzviita chaizvo ngavatsaiwo vese vane Mapraz mairi matatu, they are known. They should first surrender Mapraz avainawo mairi matatu so that Mazimbabweans asina Mapraz wana chi wana minda.